manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wesvondo gumiguru 19 2021 makateerera ku studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoradzikwa kumusha kwavo kuchivhu nhasi. Nhengo dzebato reZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri kana kuti 4782 vanhu zviuru zviviri nezana nevatanhatu kana kuti 2106 vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vanhu zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 191673 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino Mazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mana nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nematatu kana kuti 4,047,743 vanhu vabaiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezviuru zvitanhatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana kana kuti 3,063,934 Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukupera kwemwedzi uno kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Kuuya kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron kwapawo kuti uwandu hwevari kurwara neCOVID-19 huwedzere zvakanyanya. Pakazivisa hurumende kuti mhando itsva yechirwere ichi yainge yawanikwa munyika musi wa5 zvita painge paine vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nematatu kana kuti 2,843 vairwara asi kusvika nezuro vari kurwara vainge vave zviuru makumi mashanu nechimwe nezana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 51,136 Mukuzeya nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uku, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Mhando yeutachiona hweOmicron hweCOVID-19 hunokurumidza kutatapuriranwa zvikuru kudarika dzimwe mhando dzakasiva. Saka ndosaka muchiona kuti nyangwe mafigiri chaiwo munyika yeZimbabwe, munyika dzekuSouthern Africa, munyika dzokuEurope zvikuru sei dziri kuratidza kuti vabatwa noutachiona hweCOVID-19 vakatarisana nemhando yeOmicron mumazuva adarika zvinotoratidza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando akaita sana Delta variant vaya.
Zvii zvamurikurudzirawo kuti vanhu vaite kudzivirira kutapurirwa kana kufa nechirwere ichi?
Chatinokurudzira chagara chikurudzirwa ndechekuti vanhu ngavabayiwe nhomba yeCOVID iyoyi mavaccine aripo akatenderwa neWorld Health Organization, akatenderwa nehurumende. Saka muchaona kuti vanhu vazhinji vachiri vamwe vavo vachiri nekufunga kuya kwokuti zvine zvazvinozovaita zvakaipira muviri wavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti sainzi haisati yaona izvozvo.
Saka zviri kutaurwa zviri kubve picha izvo sebaonerei.
Dzinongwawo nhaurirano dzevanhu vanenge vachingotaurawo makuhwavo kwavanenge vari asi vasina umbowo hunoratidza kuti pane macomplications akamboonekwa akasionekwa nenyaya yokubayiwa nhomba yeCovid-19. Saka vanhu vane kuvarairwa ikoko nokusangoda kuti inini handisati ndafunga kuti ndingada kubayiwa. Saka muchaona kuti kazhinji vanhu vakasiona kuti Omicron iyo iri kunyanya kupararira mune vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 kudarika kune vakabayiwa.
Zvine dambudziko ripi chaizvo kune vasina kubayiwa?
Pakupedzisira, kana pachizomuka macomplications kana kurasikirwa noupenyu, zvinomuka kune vaya vasina kubayiwa kunyanya. Saka vanhu vari kukurudzirwa zvikuru kuti ngavabayiwe nhomba iyo yeCovid-19. Zvinobatsira kuderedza kubatwa noutachiona hweCovid-19 kana kurwariswa nahwo.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato rezanupf, uye nhasi dzimwe nhengo dzevechidiki dzebato iri dzaratidzira zvakasimba pamusangano webato iri weprovincial coordinating committee wanga uchitirwa pachinoi University of Technology. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vechidiki vanodarika zana vasvika musangano uri pakati vari mubhazi nemotokari diki ndokusvikoimba nziyo dzehondo yeChimurenga. Mukuratidzira kwavo vanga vachiti vanoda sarudzo dzematunhu dzakajeka dzisina chitsotsi. Vatoma mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakainesi paradza semumwe mukuru asina kuita sarudzo dzematunhu madiki zvakanaka. Mumwe wevechidiki anga achiratidzira asina kuda kudomwa nezita wekumhangura anoti pane nzvimbo dzakawanda dzisina kuitwa sarudzo.
Izvozvo madhisti mamwe ese akaitwa asi mhangura erecheni emhangura one district haina kuitwa. Nenyaya yakainesi paradza ndeyakakonzeresa napc wake anonzi Ganisani Zulu ari kuita vanhu vokuimposa akuita handpick ari kutora vanhu just from sel onzi munhu akuna kukuita even chigaro choprofi.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wechidiki vaLazarus Meki vekumakonde.
Ndiri kungoti tinongoda justice kubva kuna kainesi paradza district chairman. Ndiye ari kukonzera confusion mumhangura, ari kugadzira maparareo structures emusangano. Haasi kuda kuti vanhu vaexercise democracy yekuti vakwanisa kunge vachivhotera vanhu vavari kuda.
Vaparadza varamba kutaura vachiti titaure nevakafanira kubata chigaro chasachigaro wedunhu vaAbia Mujeri, avo vati mhangura rimwe rematunhu madiki anosvika 26 asati apera kuitwa sarudzo. VaMujeri vanoti pane vamwe vakuru vari kutaurira vana vemusangano manyepo panyaya dzesarudzo kuti varatidzire.
Tine 430 madistricts akaita established in Mashonaland West Province. 404 ndoakasubmitwa, 26 asati asubmitwa, they are still there, ane maproblems. Saka ndoarugadzirwa nasa up to tomorrow, we will submit them after that maproblems. So for the Mangura one, we still have to go there to know that's a problem yemangura one. Okay. Saka ina kusubmitwa. There was no reason to fight or to do what. Fane muna ngwe insight avana, vauza zinji wrong.
Mutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa, avo vanga vari pamusangano, vati hapana chekuratidzira sezvo nhasi kwanga kuri kushevedzerwa mazita evanhu vakaisa mazita avo kuti vapinde pazvigaro.
Tingotaura kuti nhasi kwaungodaidzirwa mazita evanhu vari kuenda kumaelections, hapana abviswa, hapana apamidzirwa. Saka hapana chikonzero chekuti pangave nemunhu angave nekunyunyuta nazvo. So tatoshamisika kuti kana papaine vaine handa kuzva kuti nezi yacho ndei. I'm sure resident minister achaona kuti zvafamba sei, because vanhu havafanira kuuya kuzongoita bopoto pasina chikonzero. Vamatuke vangouya kuzotora mazita. Saka kana vachitorwa mazita emaelections, chikakunetse chii? Chikakusote chii? Hapana.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Madhuku vanoti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU-PF nekuti ndimo mune mukana wekupfuma zviri nyore zvine huori.
Nyaya dziri kuitika mubato reZANU-PF dzekuti makwikwi ari kuita kumaprovinsi akakura chaizvo. zino kwa sabu tibudira zino zitatu se kuona kwangu chekutanga ni chekuti mnyika ili Zimbabwe ma opportunities chayo chayo anotoa inikwa kumusangana we Zanu PF nikote Zanu PF ndilo zebato ili kutonga ndiyo hurumende saka tuna kuti ufumi urimukati me Zimbabwe kumusangana ufumi watiri kuona kuma mining kutupa zonge une upenyu wanura rama zino unyasa kuendeka kunge uri mu structures kana kunge uchikondorwa nemusangano wezano PF.
Munyarikana anoremekedzeka pamusangano wanhasi vari munyori mukuru wezvekudzivirirwa kwebato rezanu PF mupolitibiro valaf momatuke vati vanhu vanofanirwa kuita sarudzo murunyararo semhuri imwe chete. Kunyange chirwere checovid-19 chiri kupararira zvine mutsindo, vamwe vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano nemapurisa, vatsigiri vezanu PF vange vachimba vakawanda vasina kana kupfeka mamask. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei Zanu PF vari kuita misangano asi veMDC vachirambidzwa nguva zhinji. Sarudzo dzebato iri mumatunhu akawanda dziri kukonzera mhirizhonga, uye vamwe vakatoendesana kumatare edzimhosva kumanikaland neHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwahwirisha kuchivhu. Vamwe vanga vari pakuradzikwa kwavamavhinga vanosanganisira mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa, uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku. Vamavhinga vakashaya musi wa4 zvita kuSouth Africa, uye vainge vave nemakore 42. Vainge vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, uye vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Mushakabvu aizikanwa nekubatsira varombo zvakanyanya, zvikuru vaya vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Vamavhinga vaizikanwawo nekusaruma vachifuridzira, uye vaigara vachitaura zvakanyanya panepfenyuro ino yeStudio 7.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamendi nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva ngavataure nemagweta, kusanganisira magweta anomirira kodzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe, kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure, kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakare wokukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo, vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika, zvinopa upenyu kunyika, kwete kushingirira kutsvaga mitemo inoshungurudza.
Iro izwi ramushakabvu Dewa Mavhinga. Tinoti zororai murugare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi wechipiri kuzivisa nyika yavo nezvematanho avachatora kuedza kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCovid-19 inonzi Omicron. Kupararira kweCovid-19 uku kwave kumanikidza zvikoro zvine chitsama muAmerica kumbovhara. Mhando yechirwere ichi iri kupararirawo zvinotyisa munyika dzakaita seBritain, Germany neNetherlands. Nyika dzakawanda dzave kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba. Turkey yazivisawo kuti ichapa nyika dzemuAfrica nhomba inodarika ma10,000,000. Ukuwo South Africa, imwe nyika yakatanga kuona mhando yeOmicron iyi, inotiwo ichapa dzimwe nyika dzemuAfrica nhomba ma2,000,000 dzemhando yeJohnson and Johnson. Mauto emuSudan nhasi avhara migwagwa yeguta guru renyika iyi reKhartoum, achiedza kudzivirira vanhu kuratidzira nekusafarira kwavo utongi hwemauto aya akabvuta masimba achishandisa pfuti musi wa25 gumi guru. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro naamai Shingai Nyirenda avanotungamira sangano reGirl Child Network muZimbabwe. Amai Nyirenda vanoti nyaya yekuti vanhu vambogara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 iri kupa kuti vanasikana vakawanda vambunyikidzwe mudzimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nekuda kwekushaya zvekuita munguva ino, vana vari kupedza nguva yakawanda vari pamba vasina zvakanyatsorongwa zviri kuitwa. Saka kazhinji kacho tiri kuona kuti vana vari pakati pemakore 12 kusvika pa16 vari kubatanidzwa munyaya dzekuita zvepabonde, kazhinji kacho vachiita zvekumanikidzwa. Uye takaongorora zvakare kuti dambudziko iri riri kutonyanya nekuti kwapomerwe mhosva wacho vari kumanikidza vanasikana ava, vanhu vekuti mwanasikana wacho anenge achiita ari kudana nemunhu iyeye. Kashoma mupomerwe mhosva paari munhu asingazivikanwi nemwanasikana uyu. Matambudziko anowira mwana uyu kazhinji zviri kuguma nekubata pamuviri zvaanenge asina kutarisira uye kuregedza chikoro. Vana ava kunyange mutemo wavo kubvumira kuti mwanasikana aramba achienda kuchikoro, tiri kuona kuti kazhinji kacho mwana iyeye anopedzisira atoregedza chikoro nekutya kusekwa nevamwe uye kuremerwa nekutarisana nevamwe.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kunzwawo akukanganisa raramiro yemwanasikana?
Vabereki vazhinji vakarasikirwa nemabasa paCOVID-19 apo, zvichiita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Mari dzavaivana kare hadzichakwanisi kubatwa nenyaya yekuti kumabasa hakuchaendwa. Kana kutengesa tengesa kwacho, mari dzacho dzinenge dzisipo dzekuti variritire mhuri. Saka vanasikana vari kupedzisira vaita zvechifambi, vaakubatanidzwa mune zvekuita zvepabonde zvisiri pamutemo nevanhu. Kazhinji kacho vanhu vanenge vari vakuru chaizvo kwavari, zvopedzisira zvoti vana vanoita zvirwere uye shungu chaidzo dzekuti vararamirewo zvine chinangwa panenge pasisina. Saka mwana iye anopedzisira arasikirwa netariro yeupenyu, uyezve anenge akutadza kuenda kuchikoro uye remangwana rake rinenge risisina kujeka nekuti kana apedzisira chikoro panzira hapana umwe mugumisiro waanenge akanyatsotarisana nawo une kubudirira kuri mukati mazvo.
Ko matambudziko ayanga agadziriswa sei?
Kuti matambudziko ayanga agadziriswa sei, nguva yaakupedza vana vasina zvokuita zvakarongwa yawandisa. Zvaakuda kuti ivo vana vanzwisise uye kubatsirwa kuti vave nezvinangwa zvinovabatsira paupenyu. Vabereki uye vanoda kubatanidzwawo pakubatsira vana vavo nekunyatsoongorora mafambiro ari kuita vana vedu, tizive shamwari dzavo uye kuti zvii zviri kuitika kwavari pavanenge vasina zvokuita zvechikoro. Kazhinji unotonzwa mwana achitaura kuti mukomana aiuya kumba ndokwavaisanganirana. Saka sevabereki ngatipei ngwariro kune zviri kuita vana vedu, tozouyawo kumapato anosimudzira kodzero dzevana. Pachinzvimbo chekupedzera nguva mukugadzirisa matambudziko atomuka kare, tingada kuvawo nemaprograms anobatsira kuti vana vave nemafungiro anokurudzira kuzvichengetedza uye kutoita zvirongwa zvokusimudzira kuzvichengetedza, yatingati safeguarding pachirungu. Mungava muzvikoro here, mungava munharaunda dzatinorarama tiri, tive nemaprograms anobatsira vana kudzivirira dambudziko risati raitika pane kuti tizorwisana nedambudziko rinenge ratomuka kare.
Zvii zvimwewo zvamuri kurudzira kuti vana vaite kana vachimbunyikidzwa mudzimba?
Tinokurudzira kuti nyaya yekumbunyikidzwa iyi inoda kufumurwa. Saka vanofanira kuva neushingi hwekutaurira mapurisa uye kubatawo mamwe mabato akaita sechildline pa116, Girl Child paFacebook, kuti vamhangare nyaya dzinenge dzichiitwa pakumbunyikidzwa kwevana ikoko. Kana zvichinetsa, wanai mumwe munhu wekutaura naye wamunoimba naye uye kuti muve nechokwadi chekuti mabatsirwa paitwa chimwe chinhu pakumhangarwa kwenyaya iyoyo. Musatye, nekuti mugumisiro wacho unotoita kuti zvinhu zvokunakirei pane kuti murambe makanyarara, nokuti zvinopedzisira zvakwadza upenyu hwenyu zvinopetsa zvaita kuti mushungurudzike pakugara kwenyu.
Tichitarisawo mitemo yenyika yakanangana nekodzero dzemwanasikana, mungati iri kunyatsoshanda zvakanaka here?
Pane imwe iri kubatsira yakafanana neEducation Amendment Bill ichangobva kuitwa. Kodzero dzemwanasikana, tingangoti mwana wese kuti awane dzidzo, tirikuona kuti iri kusimudzirwa kwazvo nemutemo womutsva uyu wakagadziriswa. Vana vakukwanisa kuendawo kuzvikoro kunyange mwana aine pamuviri, aakubvumidzwa kuti apedzise chikoro chake, chinova chiri chinhu chakanaka. Mwana anofanira kuwanawo kodzero dzekuti apedze chikoro chake. Kazhinji vanhu taitarisira vanhu kana nanhasi vanongotarisa mwana ano pamuviri kuti mwana uyu akaita musikanzwa, mwana uyu akafunga zvokuzviitira zvepabonde. Asi kazhinji kacho tichiongorora nyaya idzi, vamwe vana vanenge vakasvika pakuita pamuviri ipapo nekumanikidzwa. Saka hatingadi kuti mwana akadaro arasikirwe netarisiro yekudzidzawo. Zvinenge zvichida kuti mwana iye apedzewo chikoro.
Amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network Zimbabwe. Vanga vari paRunare muHarare.
Simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri, tinosangana zvakare zvondo rekupedzisira tisati tatamba Christmas yegore ra2021. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatinzwe mashoko anobva kuvamwe vafundisi vaitaura nesu mugore rava kupera iri. Reverend Fatima Garikai, kwazisai nokutaura nevatereri vedu.
Regai ndikukwazisei mose ndichiti muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoera. Tasvika zvakare mukati merimwe gore ratiri kupemberera nguva yekrisimusi, nguva yatakajairira zvikuru, patinotanga kuona vanhu vachigadzirira zvinhu zvakasiyana-siyana, zvipangidzo zvinoratidza kuti pane chinhu chikuru choda kutanga kupembererwa. Tinotozviona zvichiitika mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu nemukati menharaunda. Tinoona masaini anoratidza kuti vanhu vane chavari kugadzirira chinhu chikuru. Ndinoda kuti nditaure pane maKristu kuti patiri kugadzirira zviro zvepanyama, ngatidzokerei zvakare tinogadzirira zviro zvepamweya. Titange kugadzirira zvipo zvemweya kuti titange kuzvigashira kuti Mwari chiuyai mutizadze, Mwari chiuyai mutirangarire nemuto unoshamisa, tione zvibereko zvitsva zvitange kubarwa zvisina kumbojairirwa nevakatitenderedza, vasina kana kumbobvira vakaona zvese. Zvibereko izvozvo ndozvataa kuti ngazvisvika munguva yekuti zvichizvarwa, zvichibarwa, zvichioneka kuti pane chinhu chakanaka chitsva chabarwa pana mai nhingi, pane chitsva chabarwa pana baba nhingi, pane chitsva chabarwa pane mukomana, pane musikana nhingi. Izvozvo zvitsva ndozvatamirira, ndozvatakatarisira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka mu2021.
Tinotenda mufundisi Fatima Garikai vari mudunhu reMissouri muno muAmerica. Reverend Levi Kadenge, taurayiwozve kuruzhinji rweZimbabwe.
Tasvika munguva yeChristmas, nguva yatinogamuchira chipo chomwanakomana Jesu Kristu wakaunzwa pano naBaba mushure mekunge iye mwanakomana abvuma nokutaurirwa mashoko nedare rokudenga rikati angatumwe pano pasi ndiani kunogadzirisa zvinhu. Zvino Jesu Kristu vakabvuma kutumwa kuti vagadzirise zvinhu zviri pano pasi, kuti zvibayiro zvisava zvakawanda zvinoparadzirwa ropa, asi ave chibayiro chimwe chete chinopirwa kamwe chete chichifira pasi rose, kuitira kuti isi tipone tive neupenyu hunoendeka. Muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, amen.
Tinotenda zvakare Reverend Levi Kadenge nemashoko avo vari kuHarare kuZimbabwe. Tochienda kuna Reverend Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti makasimba mufundisi Mandisodza, taura henyu kuvatendi nekuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pezuva ratakatarisana naro iri.
Mufaro wangu kusangana nemi zvakare panguva ino yekisimisi. Tichiti Ebenezer, Mwari watigonera, Mwari watirwira kuona zvemukana wekupembera kuzvarwa kwemwanakomana wake. Soko la Mwari kubva kuna Matthew chapter 2 verse 10 not wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Tinofara nekuti tine zvatakasangana nazvo, tine zvatakaona mugore rino, asi patirikungwa nhau yekuzvarwa kwaJesu Kristu inhau inongounza mufaro mukati meupenyu hwedu. Ndinokushuvirai mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko kuti wanai nguva yekufara nekufara kukuru kwazvo, nekuti Jesu wazvarwa, nekuti Jesu wauya kuzotidzikinura. Tinoramba tichirangaridzwa tichifara kuti tavana zvemukana yokurarama zviri maringe nekuda kwaMwari. Tinotenda kuti Mwari wacharamba achitiitira zvakanaka kubva zvino tichienda mberi muzita remunopa raJesu Kristu. Ndatenda
mazvita zvikuru mufundisi Mandisodza. Tinovatenda zvikuru. Tinotendawo vamwe vafundisi vose vakatibatsira kunzwisisa shoko raMwari mimwedzi yegore rino. Tinoimba kunzwa kubva kune vamwe vafundisi svondo rinouya. Vatereri, ndinokutendai zvikuru mukutitandadza kwemwedzi yose iyi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai neChristmas yakanaka vatereri.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Yesu isimba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yakunda Cranbourne Bullets 1-0. Manika Diamonds yarwa Highlanders 1-0. Regeti mbotari samsuri na uzakare. Bazi rezo utano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu ainga ine mukurumbira munyika nepasi rose vadewa mavhinga vanoradzikwa kuchivhu. Nengo dzezanu PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mukela kustudio 7 yasonto mhlaka 19 kumpalakazi 2021 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngekhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uchova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awareness ye-COVID-19.
Uzulu kuvalelisa ude wamavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZanu-PF nohulumende.
Asiphiwa ukudla, ukudla ukuwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala koBulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngekhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ongasi COVID yodwa eseyisabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as long talong as wakuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, your family yetu. Having a vakachigangago, just gonna be there, labazali, endlini, enjoying the meals at Christmas, and nitya was with his 7 colors. Njabeni zirilaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi li-corona yedlula leyi 5 years. So lisho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ngiyakhuluma lezihlobo nabangani babuze ukuthi bona basesimene sinjani. Lami ngizicheke ukuthi ngisesimeni esinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulowo le-COVID lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Cody Park koBulawayo uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalo nyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu, ikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi bese saba umkhuhlane weCovid.
Kuyabe kungela bantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa yeCovid-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu weCovid-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempila kahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCovid-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane weCovid-19. Usesendleleni elubhekise kobulawayo. Sixoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness eyeCovid-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba ma ungakhumbula ukuthi iCovid ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye basinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe betester iCovid-19, bevaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Wamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze i-100 kilometers ngilapha eHammarskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisupporta, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa ke hayi, okwamanje nje isimo besise right. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Uwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona eyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sizozitshela ukuthi hhayi unemali orokana mali. Mina into engizothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxela ye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga osenamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalandi lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi.
Umnumzana Pride Mkono owasebenza lomavinga kuhlanganiswa e-Crisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kamavinga.
Mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDewa Mavinga lo obe ngudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer. Njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebe bekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengabo United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengagcini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke.
Isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa ngumavinga.
Lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke. Ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba, engela favor. Njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu. Ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelo kakhulu.
Umavinga owasebenzela kunhlanganiso Human Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo. Awaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa. Uchiye umkakhe uFiona labantwana abane. Ngimele iTudo 7 ngumlondolozi Ndlovu.
Wenze emaphandleni namhla sisenkabazwe. Uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Ayita Mbambo ule 94 years ulapha uTenfield evungu. Kuhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima kuhamba njani la?
Inzima sibi kakhulu. Asiphiwa ukudla ukudla uphiwa bona abezayo.
Uphiwa bezano. Kusenziwa ngubani lo?
Kusenziwa ngoyo mbusi nangakhombe nangakhombe ngibona laba basiphu abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hayi bathi hayi kakhulu.
Bayakwazi ukuthi asowezano?
Ye, bayakwazi. Kusukela kusesele umunyanga ngokalo. Bazange ngiholile uhle. Kuze kube namhla.
Hey. Nxa bekhuluma nabo bathini uyababona ukhumbe lapha
yabangithi siyazi kuyabhaliswa wabhaliswa phela mina ibizwa lisaphuma
ungaka kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mina ngi-MDC
uke MDC wasukela kudala kwe-MDC
MDC
ngo-99 wathi wayingeni abantu bezano bencitsha ugogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawo unukuzana nxa ubona umuntu omdala ongakalimncitsha ukudla uthini
lapha kule system embi politics abanandaba nezalukazi amaxhego ugogo over age basebenzisa ipolitics abanandabazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lo ngu-MDC lo ngwali party but akusebenzi khonokho yibo sidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngihole ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 ngabatholi lutho kunceda ngani khona
alikukhulumi lemhlangano wenu wenu
siyakukhomba
kwabekwenza kwabe kuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana politics abantu bezana straight direct abezana
kuyandithabisa ukuthi wena ungezana ukhuluma uqinisele ngakho
ye ngabezana straight ababafuni babali but bengabazali babo abancisa impilo labo abasizalayo singabaisizukulu sasiyisizukulwane Kota, hey, izana. Abe MTC, MTC. Kota, yu masu dahula, ikoko lama. Silapa, tina singabo lava.
Uko, kolo ngubizili, ya umbo ni lapa weni. Ya umbo ni koko.
Ya umbo ni kakwe kabisi ni.
Uya uche nukutu uko kwe tuweka liagali, wakula, welfare.
Uya ni. Uya ni nicho. Social welfare kai holi.
So, nwa bati, laba nye wako bati.
Bati mwa abe MTC. Baba nicho. Bati mwa abe MTC. Why? No reason why. Kota yu masu dahula, aba sisa layo. Penga aba sali, okoko, okoko. That's not what I'm 35 years, 45 years. But you hold everything. Everything. Look at the whole thing. Look at the whole
thing. Look at the whole thing. Look at the whole thing. Look at the
whole thing. Look at the whole thing. Look at the
whole thing. Look at the whole thing. Look
at the whole thing.
Look at the whole thing. Look at the whole thing. Look at the whole thing.
Look
at the whole thing. Look at the whole thing.
Look at the whole
thing. Look at the whole
thing. Look at the whole thing. Look at the
whole
Lapha sizwe uEzra Chisa Spanda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala enkabazwe. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sizangena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuhla ngothi lwe-United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabalinise Tigray kwele-Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi kudinga amalucaca. Uhulumende laye uthi amalucaca yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi batshengisele emigwaqweni namuhla ezigodlweni zakwele-Sudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lebutho elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi owavunyelwa nangu-Hamdok lebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo othekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe u-Naomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware edale le-Senate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamjiya esithibeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Sonke isikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu. Kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe. Njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama. Ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili. Esakuqala ke kulemkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenza imkhuba engeke ngize ngiqambe kodwa eminye yanyayazi angiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Yey, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhokela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinya inkunzi lana beyibhukutele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa ikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana nokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zaso ngethemba abazongizwa abalaleli ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalaleli bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho kucaba cucajangela ukuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona leko komkhulu
hayi ke singagqiba khona pho baba ngwenya
xa sokufika khona lo komkhulu kuinkosi yona izanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adle soku izilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolwimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale ku officialize kukhona ke imithandana eyisenziwa khona lapho kuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubonge nomvelo inqanga ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa ubuchinswa khona lapho abantu bazobe sebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu
hayi wona mhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
Senana masiva wesi umandla loba bamkhulu masiva belo bola
usenzi sibe sizwe ezokholo lesiKristu silonto kamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nizabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka-6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga silibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi eleChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezulu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina abantu ngenxa yokuthi sasesehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abaza kuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofita wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe yingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lo muntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwe likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdamu wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela. Yonke imini imbuso izokuphela kumbe kungabe kungamakhosi kumbe kungabe kungamapresident kumbe kungabe kungabo queen labo king kuyaphela konke kuyothabalala kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade. Umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela sikholisa silungisele iKhisimusi asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulule esonweni.
Kuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeneni baba ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likaJesu ngiyathandaza.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Kuhlelo lwabatsha ake sizwe ezothisa sibanda exoxa losakhulayo ohlala elowa kweru.
Justin Jabavu. Wenzani lapha mnumzana Jabavu? Mina ngizwa ngokugebha nje. Ngiphila ngokugebha ndoda. Yikungumphisa ugebha. Ugebhani phela. Igolide. Ulithengise ngani? Ulithengise emayini ezimayini ezizabona. Ebantwini labathengayo.
Hayi,
umayini.
Uyimenethe
ayishamro kumayini kwendenza kwa.
Unjani kodwa umzimo okukhona ehlana nabo lapha le?
Umzimo isikhona kodwa kuba njalo kuphi. Akuphileke ukugebheni lapho ngoba emamayini ndawo. La ma price angkhona egold. Sicenzelwa ngama bond. Izinto azadingeki ngama bond.
Libanjelwa njani ngoba silebanjela?
Kunje kuthengwa ngama bond. Ikuthenga iyusa igold ngiyusa in 50 something 52 but we find utona bone be mine wangona bathenga manje babe ufind ukuthi bakuthena ama 20 something befaka ibond xa su rate ngoba hayi into zangwanzima
wena ule muli
imbuli layo
ubaphilisa njani?
Hayi kuncenyiza jisa akulo ukwenza kuncenyiza.
Uncengisa ubamba bamba lapha nalapha.
Lapha nalapha ukuthi
ukwazi ukuthi ugcwele kanti sinyalibona abagcwele lapho ugweja liyenza njalo. Alilwi uthola limazana.
Hayi, akungokulo kanti sakukho. Hayi, kanti sakula kulo.
Azaba kutshaya wena.
Hayi, hayi akazi njalo. Akazi njalo.
Kodwa kungani kungoba bakuphela bagebhela?
Kuhlangene nabo omama bakhona. Bagebha.
Bagebha
sizinde ndawo ezijene ukuba indawo egebha omama but bihlangana nabo baba futhi njalo.
Lapha lizwe uEzra Jesus Panda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala elowagweru. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, Mokipstone.